chokwadi mangwana tichange tiri pamuzinda wegurukota rezvemari asi tiri pamuzinda uyu tiri kuenda kunhamo mangwana izuva rerufu nekuti varayiridzi vose vomumaruva vachange vakaungana pamuzinda wegurukota rezvemari tichichema nyaya yemihoro yedu tichichema nhamo yatiinayo isu sevarayiridzi yekushaya chokubata tichichema zvekare kurarama kwatiri kuita kwekurarama nekunonga svosve chairo mumuromo tichiona kuti mihoro yatiri kupiwa haisi kutombokwana kana kuti munge uchitsvaga chikafu chemazuva anokwana kana matatu chaiwo chaiwo chemhuri kana ine vanhu vashanu saka tiri kuenda pamuzinda wegurukota rezvemari wamutuli ncube nekuti ndiwo vanova vaita kuti nhamo iri kana kuti dambudziko ratinaro iri ringe riripo saka mangwana tinenge chiri
sei vachere muri kukurudzira kuti vanhu vapfeke mbatya nhema mangwana
mbatya nhema dzinoratidza munhu asfirwa saka isu tisu taungwa nenhamo saka tiri kuti vese vachange vachida kubata nesu parufu rwatinaro rufu rweupenyu hwedu rufu rwemihoro yedu vange vakapfeka zvitema mangwana pamuzinda wegurukota rezvemari vamutuli nyuru
urongwa hwokupfeka zvinhu zvitema uhwo musuwe wezuva ramunotambira mari muri kuhuita kwemangwana chete here kana kutizvo urongwa hwamuchange muchiita kwenguva yakareba
tingangoti mangwana ndokutotanga kuenda kunochema ipapo asi tine zvakawanda zvaticharonga maererano nenhamo yatiinayo mumazuva ari kutotevera iyaya saka tingangoti uku ndiko kutotanga asi idanho richaenderera mberi nenzira dzakasiyana siyana dzatichange tichitora mukuchema kwatinoita mihoro yedu
sei musiri kunangana nehurumende yose pane kungonangana chete navamutuli ncube
tinonangana navamutuli ncube nekuti tichiona vamutuli ncube ndiwo vakaunza avari kuti maausterity measures asi maausterity measures achone achiomesera upenyu hwevashandi hwemuzimbabwe saka vamutuli ndiwo vakaunza kuti matax ari kuwanza achakonzeresa kuti mihoro yedu inge iri mishoma maausterity measures avakaunza aya achinyanyoomesera zvikuru isusu washandi asi asingaomeserei vari ivo vacho vakuru vemuhurumende saka vamutuli ndo vatingangoti enemy yedu number one panguva ino itikatarisana nenyaya dzemihoro medu
tiri kunzwa kuti mapurisa haasi kubvumidza misangano kana kuti masangano kuungana mumaguta imi ukama hwenyu nemapurisa panyaya iyi hwakamira sei
pakanaka ipapo isu tiri kukurudzira kuti vanhu vese vauye isu tiri bazi rinoona nezvevashandi atiri kuti matrade unions organization saka mutemo nebumbiro remuzimbabwe haritibvumire kupiwa mvumo nemapurisa tinongosangana hapana chakaipa even posa haishande kwatiri saka aiwa zvatiri kuita zviri pamutemo zvakajeka nemapurisawo tinotovakurudzirawo kuti kana vachida kuchema nesu aivanga vauye ticheme tiri pamwe chete.